manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechina chivabvu 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri uye vafa vachiri vana. Madzimai matatu eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ayo akasungwa zviri pamutemo mari mwezuro abvisiswa mari yechibatiso inoita zvichiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Nhasi hurumende, vashandi pamwe nevashandirwi vaita musangano weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF wekuedza kugadzirisa nyaya dzakawanda dziri kunetsa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri uye vafa vachiri vana uye vapora vava makumi maviri nevashanu. Vanhu vatsva vakabatwa nechirwere ichi makumi manomwe nevatanhatu vari kuBeitbridge, Masvingo neHarare. Huwandu hutsva uhu ndevevanhu vakabva kuSouth Africa neBotswana uye mumwe chete ari munhu agara ari muZimbabwe. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 5.7 million uye vafa vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezviuru zvitanhatu kana kuti 356,000. Mukuzeyanya yeCovid-19, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Admo Jokwiro vanove chiremba vekuZimbabwe vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muGeorgia muno muAmerica kuti tinzwe maonero avo.
Last week patakataura takataura nezvenyaya yekukwira kwemakesi kuSouth Africa. Tikataura nezvenyaya yekuwanda kwevanhu vari kudzoka muZimbabwe kubva kuSouth Africa nekubva kuBotswana. Tichikurukura kuti zvichakwanisa kukonzera kuti makesi emuZimbabwe akwanise kukwira nekuti makesi kuSouth Africa makesi awanda. Saka pavanhu vari kudzoka vari kunge vachiuya kuZimbabwe they probably have contacted vanhu ivava. So this jump yemakesi tarisa neruzivo rwatinaro rwemafambiro ari kuita vanhu handifungi kuti zvinhu zvingatishamisa kuti cumulative cases active cases zvinorevei. Macumulative cases kureva kuti total number yemacases kubva patakatanga kuita case yekutanga musi wa20 March. Pamacases aya kune vamwe vanonzi vakaita inonzi recovery. Then tinewo macase 4 evanhu vakashayika. Then anonzi maactive cases vanhu vanenge vachine infection havasati vatestwa vaongororwa kuti chirwere chazopera here mwiri mavo. I think we have about 103 cases.
Tinoona kuti macases aya azonzi awanda ndeyevanhu vaive vari kuti vari kunzi vari mumaisolation center ehurumende. Zvii zvingaitwe kumacenters uku kuti tisazoona kuchizowanikwa iko kuchiwana vamwe zvevanowana vachitapurirana chirwere ichi?
Nyaya yekuti mainfection ari kuitika at which level handina ruzivo rwokuti ndinatsoziva kuti mainfection ari kuitika kumaquarantine facilities here kana kuti ari kuitika pari kufamba vanhu pavanenge vari munzira kudzoka kumusha kana kuti infection iri kutoitika munhu achiri kuSouth Africa kana kuBotswana kwaari kubva. Zvese izvi mapossibilities. Zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa kana zviri kuBotswana ngazviedze nepazvose pavangagona kuti vazvidzivirire kushandisawo mamaski, kugeza maoko nekuita sei kuita kuti vanhu vasambobvira vabatira chirwere chacho. Then pakufamba ngatiedze zvakare zvekushandisa mamaski iwayo kuti tinge patiri kufamba ngatisatobatana imaoko tomeka sure kuti tisatapudzirana chi infection pakufamba zvakare then kana vanhu vasvika kuma quarantine facilities it is important kuti umwe naumwe ange ari nenzvimbo yake yega ndinoreva kuti ange aine room yake oga yekushandisa kuita kuti kana paine ane infection pakati pavo asatapudzirawo kune vamwe
Nyanzvi munyadzi hutano Dr. Admo Jokwiro vachitaura naMarvelous Musanganya weStudio 7 vari kuGeorgia muno muAmerica. Zvakadaro munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vari kuzowedzera mapurisa nemauto kuti achengetedze nzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika kana kuti maquarantine zones mushure mekunge vamwe vatanga kutiza kusanganisira vamwe vainge vapara mhosva vakaunzwa sevasungwa asi vakazotiza kuulawayo Technical College svondo rapera. Vanhu ava vanofanirwa kugara munzvimbo idzi kwemazuva makumi maviri nerimwe vachivhenekwa kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here vasati vatenderwa kuenda kudzimba dzavo. Asi nekuda kwekushomeka kwezvekuvheneka kana kuti matesti kits zvave kutora nguva yakareba kuti vavhenekwe. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakatenda kuti zvikwanisiro zviri kuita zvishoma. Vari munzvimbo idzi vave kutya kuti vachatapurirwa chirwere ichi sezvo vari kugara vakawandisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaBrighton Chakabva avari kumosi watunya kuVictoria Falls vakadzokawo munyika kubva kuBotswana.
Vanhu varipo vanosvika 91 ndo vakwanisa madays. Asi kunamba yedu tinogona kusvika kuma 150. Asi pane vakwanisa madays isitatore ne kuma 23 days tiripo. Then vamwe vari kuma 25. Ipapa ndobva vabva vasvika vakutitora ma swaps achona. Pata tisi kuziva kuti tichazoita madays mangani sezvo tichinge takapudza. Asi vamwe vakanga vakaenda kudhara vakanga achiti maswaps vaitwa maswaps vaya panoita 2 weeks. Saka isusu tinenge takuita 2 weeks. Futi apa tambopedza 21 plus mangu madays atenge tapedza saka atenge tisingachazivi kuti zvinhu zvachona zviri kufamba sei
pamuri pane vamwe vakativa here uye tanzwa zvichinzi kwakuuya mapurisa akati wandei nemasoja kuzokuchengetedzai vauya here nhasi
pano patiri hapana kana munhu akatiza isusu tagara tichitaura navo zvekuti nezuro takatomboisawo chichemo chedu kuna MP kuti zvinhu zvedu zvifambe ndopataona nhasi vachiuratidza kuti varisponda kuti vauye nemaswaps achona kuti vatitore saka panguva yatanga tichitanga kutaura nemi ndopavasvika madokita achona achiti akutitora maswaps pati kuti tizive kuti achazodzoka rini hatisi kuziva ipapo but hapana mapurisa ati awedzerwa pano panzvimbo inoyi yatiri Victoria Falls.
Vanhu varipo vakabva kupi?
Vakabva Botswana, Namibia neZambia ndo vanhu vari panapa.
Muri kudyei chaizvo uye kana makagara panzvimbo iyi muri kuita here inonzi social distancing iyeya kana kuti kugara kure nakure nekuti tiri kuona kuti vamwe vanenge vakubatwa nechirwere ichi vari mumaquarantine zone mamuri umu.
Social distance hapana social distance pano patiri takangogara chete chikafu chatiri kudya majanisi nebinzi nenyama inombovuya apo neapo ndo zvatiri kudya panapa neraisi nedovi ndo zvatiri kudya panapa.
Saka vanenge vachikuchengeta apa ndeanani? Pane mapurisa, pane manesi, pana ana chiremba, zvinenge zvichifamba sei?
Tinochengeta mapurisa nemasoja ndo vanotichengeta pano. Manesi anongouya chete nenguva yavo yaanenge achiuya but asingaiti basa rekutichengeta but vanotichengeta mapurisa nemasoja.
Avanga vari vaBrighton Chakabva avari kumosi watunya vachitaura vari parunare kuVictoria Falls na Blessing Zulu Studio 7. Nengo nhatu dzeMVC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinoti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vabvisiswa nedare redzimhosva mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti vatongwe nyaya yavo vachibva kudzimba dzavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mtongo wawo nasi mudare pachikumbiro chakapiwa kudare nezuro nemagweta emadzimai matatu aya mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vatatu avo vanofanirwa kubhadhara mari inoita churu chemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo uye vasiri muhusungwa. Amai Mateko vatiwo vatatu ava vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa ari pedyo navo kamwe chete pamasvondo maviri uye kuti vagare pavakanyoresa kuti ndipo pavanogara. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vatatu ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vati vafara nekupiwa kwaitwa vatatu ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Wapi wa bail nas magistrate Barbara Mateko kuarare magistrate court kwanga kwine magweta avo vachikumbira kuti wapi we bail nekuti nezuro wakapinda mucourt yakaitwa kuchipatara kwavari asinasi darazogara ku Rotten Row court kana kuarare magistrate court. Wapi wa bail wanzi wabhadhara mari $1,000 uyezve wanzi wazvipire kumapurisa kamwe pamasondo maviri kusvika nyaya yavo yapera. Nyaya yavo ichadzoka mudare zvakare nomusi wa 13 August ndopo vachadzoka kudare. Saka tinofara zvikuru kuti vakomana nevasikana magweta avo Rosaline Hans na Jeremiah Bhamu varwisa kuti wawane bail sezvamuno.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambonyoka vati sebato vari kushushikana zvikuru kuti hurumende iri kumhanyira kuda kunzwa nyaya yekuratidzira kwainoti kwakaitwa nemadzimai aya asi ichisiya nyaya yakakosha yekupambwa nekubhinywa kwakaitwa nhengo dzebato ravo.
Takaona hurumende ichinyanya kumhanya panyaya yekuti iye makaita demonstration sei makataura kuti vana vezimbabwe vari kutambura ndonyaya ari worried about. Isi tiri kuti hurumende ngaite kukosha panyaya yekubhinywa kwavanasikana. Mamanyira akaita pakanyaya yakadika aka ndo mamanyira afanira kunge akaita panyaya kuti vana vakabhinywa. Saka tiri kutarisira kuti hurumende yezvino iri kushanda nekuda kutsvaga kuti vakamuva magandanga nezvigevenga zvakabhinya vana ava zviri kupi uye ndo zvinofanira kunge zviri mudare zvichitongwa. Ndonyaya yakanyanya kukosha yevendava pasi rese tinoziva kuti the abuse of the girl child is a more serious issue than nyaya yekuti hanzi makataurire kuti vana vezimbabwe vane nzara.
Vatambonyoka vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa ingadai ichinyara nekushungurudza kwairi kuita mai aya izvo vati zvinhu zvinonyadzisa zvakanyanya nepasi rose. Asi hurumende inoti haisi kuziva zvakaitika kumadzimai aya pavakapambwa uye iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika kubva musi wa 13 Chivabvu kusvika musi wa 15 Chivabvu wavakazowanikwa vari kubhindura. Asi vamwe vanoti hurumende haingati hapana zvainoziva sezvo munhu kuti abve muHarare achienda kubhindura achifanirwa kupfuura neparoadblock inenge iine mapurisa ayo anoda kuona mvumo yekuti munhu abvumidzwa kufamba pasi pemitemo yenational lockdown. Zvichakadaro mapurisa afuma akazara mudhorobha rechinoi achidzosera kumba vose vanga vasina matsamba anovapa mvumo yekwavari kuenda. Kunyange mabhazi ezupko anga asiri kutakura munhu asina tsamba inomupa mvumo yekufamba. Mumwe mugari wemurusununguko muchinoi vashemu chidzonga vati havasi kufara nezviri kuitwa nemapurisa zvekubvunza matsamba ivo vachienda kunotenga zvekudya kunyange mumarukisheni.
Inini ndenge ndafamba ka semunhu ari kufamba ari kuenda kumaketi kunotenga muriwo semunhu ari kunotsvagatsvaga kuenda kuna Nahunyani kana tasangana parodhi vari kubvunza tsamba yeti inini tsamba yacho handina nekuti ndabuda kunyanyanya muno muchinhoi kumashuwe. So vari kutishungurudza kana usina tsamba unogona kunzirara pasi nedumbu kana kuti mhanya bvisa hembe. Kanawo usinawo mari yekuvapa havasi kubvuma bhondi aratidzezi havabvume.
Mapurisa anonzi anga akazarawo mumaguta anoti Karoi, Kadoma, Harare nemasvingo vachidzosera kumba vose vanga vasina matsamba ekufambisa. Pamutare mapurisa aya anonzi anga achifamba mumigwagwa nemauto uye mabhazi ezupko anga ari mashoma zvikuru. Hatina kunzwa divi remapurisa munyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa munyika vaponyati vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Nasi urumende, vashandi ne vashandi rwe vaita musangano we Tripartite Negotiating Forum kana kuti TNF ukiedza kugadzirisa nyaya dzakawanda dziri kunetsa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Musangano uyu waitwa pachishandiswa michina yechizvino zvino kana kuti virtual technology. Vashandi nevemabhizimusi vari kuchema chema nerekuti kushaya simba kwedhora remunyika kuri kudzosera zvakanyanya nyaya dzezveupfumi uye mitengo yezvinhu yabva yanyanya kukwira. Dhora rakadonha zvakanyanya mushure mekunge hurumende yazivisa kuti yainge yodhinda mari itsva yemadhora 10 nemadhora 20 kuwedzera yanga iripo kare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima.
Musangano weTNF wafamba zvakanaka zvikuru, tangati nezvinhu zvakawanda zvatatichitaura nezvazvo. Kusanganisira nyaya yekuti nyika iri kumaneja sei COVID-19. Vanomirira vashandi nevanomirira mabusiness vanga vane masuggestions avo vanga vainawo, saka vaita masuggestions avo.
Saka chii chaakuzoitika tichienda mberi muzvinafundo Mavima?
Tati secretariat yedu ichi iunganidza zvose zvatadiscuss tozozvitora toenda nazvo kucabinet, asi musangano wafamba zvakanaka zvikuru. Ndichinotenda kuti tiri kuramba takabatana isu pamwe chete nevashandi pamwe nevemabhizinisi vanoshandirwa nevashandi ivavo.
Avanga vari gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo kuti tinzwe divi revashandi.
Vamusangano weTripartite Negotiating Forum vangoripo zuva ranhasi, vafamba zvakanaka sezvaunga vakarongwa. Maissues zese aifanira kutaura kuongororwa kurukurwa. Tatomirira kuti tione kuti zvinofamba sei panguva inotevera.
Hurumende nevemabhizimisi vari kuti kudii panyaya yekuwedzera vashandi mari?
Pane kuvhumirano kuriko kuti problem yetu kana kuti dambudziko riripo inyaya yecurrency isiri stable. Bese vemabhizimisi vabvuma kuti hapana zvavanokwanisa kuvatsira kana nyaya yecurrency isina kugadziriswa. Tingati zvinofadza zvekare kuti iyo hurumende also iri kutovhuma kuti haisiri izvo zvavanga vakatarisira kuti dhora redu rinogona kutadza kustabilize kusvika nguva yatiri iyo zvino. Saka nyaya yemutengo, nyaya yemihoro hatikwanisi kuigadzirisa iyo zvino kana tisina kugadzirisa nyaya yecurrency. And I think in the zvimwe zvacho zvakurukurwa panguva yakareva nhasi kuti toita sei kuti tistabilize currency yedu.
Ko zvii zvimwe zvabuda pamusangano?
Tingati zvabuda ndezvekuti ngationei kuti tingaita sei tese. Hapana kana kuti boka rimwe chete, haingati hurumende yega, haingati maemployers yega anogova kuna kuva nesolution. Asi seTNF tinofanira kuona kuti tosanganisa pfungwa, toona kuti ndezvipi zvatinoendesa kucabinet kuti yozoona kuti zvoitwa sei panyaya yecurrency yatadza kustabilize.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kuti tinzwe divi revashandirwe, Blessing abatawo mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu.
Musangano wedu weTNF wafamba zvakanaka. Panga paine nyaya dzakati wandei dzatabata dzatakurukura nezvadzo, asi chikuru tanga tichipuwa yatinga tiripot back kubva kuhurumende kune zvinhu zvatakanga takabvumirana kuti zvinotariswa zvoonekwa kuti hazvingakwanisa kubatsira here kunyanya mabhizimusi nevashandi. Chekutanga chatakurukura nezvacho yanga iri nyaya yekutestwa kwevashandi mumabasa. Makambani akawanda ari kusangana nedambudziko rekuti havana zvokutestisa yatingati matesting kits.
Dambudziko nderei chaizvo apa? Chii chiri kuita kuti anetse kuwana?
Nokuti anoda foreign currency kuti atenge kana kuti unofanirwa kuimporta, nokuti vanenge vanawo muno muZimbabwe vari kuchaja neforeign currency. Saka mamwe makambani asati awana maresources ekuti ateste. Saka tangati tichionesana kuti makambani iyaya asaitwe penalized nekuti vari mushishi rekugadzirira. Tazokurukurawo nyaya yemacontributions enasa ayo akakwidzwa nealmost 900%.
Manga muchitiwo kudi apa?
Vashandirwi vanga vachiti macontributions anyanya kukwirisa zvokuti nenguva ino yakaoma yecovid zvinovaomera kuti vabhadhare macontributions akakwira kudaro. Saka panzi pachaiswa mutemo wekuti avo vanenge vakaomerwa vanogona kuapplya kuti vapiwe nguva yakati rebe yekubhadhara. Tazotaurawo nedzimwe nyaya dzekubatsira makambani ari in distress nenyaya dzecovid. Tatsanangurirwa nenyaya yefund ye 18 billion kuti yakamira sei breakdown yacho, asi hatisati taane madetails kuti unoaccessa sei mari iyi kana kuti ungaiwane sei mari iyi kana uri kambani. Tazokurukurawo zvakare nenyaya dzemamwe mastatutary instrument akaiswa nehurumende.
Ndeapi mastatutary instruments amanga muchiziya aya pamurefu?
Mamwe mastatutary instrument anotaura nezvekuti vanogara muZimba vasabhadhare rent kana vasingakwanisi. Tanga tichionesana kuti pane mamwe makambani anorarama nerent akafanana nemapension fund nemareal estate companies, kuti vakashaya rent iyoyo havagoni kuzobhadhara zvimwe zvavanofanira kubhadhara, kusanganisa kubhadhara vashandi vavo nekubhadhara marets nemvura nezvimwe zvakadaro. Saka tanga tichiti mutemo uyu ngauone sekwese kuti ari kufanira kubhadharwa rent. Kana asina kubhadhara rendi yake ngaachipuhwawo relief pakubhadhara zvaanofanira kubhadhara. Tatarisawo zvakare nyaya yekuti vashandi vangaprotectwe sei kuti vasaitwe exposed kunyaya dzecovid. Saka tanga chitarisa matanho anogona kutorwa kuti vashandi vange vakadziviririka kubva kuchirwere checovid.
Vanga vari mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nezuro dare redzimosva rakagara pachipatara chePark Town chiri muHarare, apo pakanzwikwa nyaya iri kupomerwa nhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, dzinoti muzvare Joanna Mamombe, vanovemiriri veHarare West muParamende, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Madzimai matatu aya ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba munguva ino yeCovid-19, mushure mekunge vapinda mukuratidzira kwakaitwa nenhengo dzevechidiki dzebato ravo kuWarren Park masvondo maviri adarika. Mushure medare iri, vatatu ava vanonzi vakabva vachengetedzwa nemagadijeri mapfumbamwe pamusoro pemapurisa anonzi anga agara akavachengetedza vari muchipatara. Nhasi mutongo wedare anonzi azotara kuti vatatu ava vabvisiswe mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emunyika kuitira kuti vakwanise kutongwa vasiri muusungwa. Nhengo dzebato rinopikisa idzi dzinoti dzakazosungwa nemapurisa mushure mekuratidzira uku, asi dzakazopambwa kubva mumaoko emapurisa nevanofungidzirwa kuti vasori, dzikanoshungurudzwa zvakanyanya dzichizosiyiwa kubhindura makiromita 50 kubva muHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga, avanoti zviri kuitwa nehurumende kumadzimai matatu aya kutyora kodzero dzavo sezvo vari ivo vakatoshungurudzwa vari mumaoko ehurumende. Asi rimwe gweta vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza vanoti hurumende yagona chose kutangawo nekuvatonga nemhosva yekutyora kwavakaita mutemo nyayavo yekupambwa ichiferefetwa. Totanga nekunzwa kuna vama vinga avanoti hurumende yaifanirwa kutanga yaferefeta kupambwa kwevanhu ava.
Matano atorwa nehurumende anozuwisa uyezve achikatikamadza kuti ko vanasikana vatatu ava vakapambwa vari mumaoko mapurisa vakarohwa zvakaomarara kutokafira mberi zvakare vakashunguruzwa nenzira isina kufanira seiko mapurisa eZimbabwe achishayiwa simba kana mukana wekutsvaga vanhu vari kupamba muZimbabwe vaine zvombo asi vachimhanyira kuti vashandise mutemo kusunga vanasikana vachiti vakataridzira vachivashungurudza hazvipi chimiro chakanaka.
Vamavhaza, munoti nezvaitwa izvo kuti vasikana vatatu vapomerwa mhosva yekutyora mutemo welockdown.
Vamavhinga atinga vazvinzwisisa kano ratorwa nemapurisa. Chakatanga kuitika ndechekuti vasikana vakatyora mutemo. Kana ukatyora mutemo, iwe ukazoona dambudziko rakuona pamberi, hazvirevi kuti mutemo vatyora vatogadzirika. Vakatyora mutemo that was the first stage. Vatyora mutemo vari kuzoti vakazopambwa, hapana umboo kuti vakapambwa. Hapana akaona vachipambwa, hatina inonzi pachirungu evidence. But mapurisa akati tiri kumbofeya feya kuti tione kuti chakaitika. Vakapambwa zvechokwadi here kana vari kudedera. Saka yekupambwa haina kuraraswa, haina kukanganwikwa, iri kumboongororwa. But yavakapara iyi mhosva haiorika. Iripo, vakabatwa nemhosva chekutanga vakatyora mutemo welockdown. Mutemo welockdown pavakautyora, mutemo uri kudzivirira nyika yese muchirwere ichi. Chekovit. Asi iwo vakaita mberi nekutyora mutemo uyu. Vakaratidzira zvakare panguva yanga yanzi nehurumende chimbomirai kuungana, chimbomirai kuratidzira, chimbomirai kuita chii nechii, timbohwanda chirwere chavo chatisiri kuona ichi. Havakwanise kuti vachitendeuka voti mhosva yedu yaripirwa nekuti tatadzirwa. Chekutanga havatadzira hatisati amuona. Kana achinge abatwa achatongwawo. Chechipiri, kuratidza hurumende yedu inotedzera mutemo nekodzero dzevanhu zviri pamutemo ende zvakanakisa chaizvo. Havana kuvadhonza kuvazvuzurudza kuti anavo kubatana. Dare ratovavinga kwavari kuti no hamusi kunzwa mushe, muri kurwara tokuonera ikoko. Havana kudzwira ikuno zvekuti dai mamuri kuona vari mumalege ions vachiita zvekukambaira kupinda mudare. Asi havana kudzwarwo. Vanzi rara henyu ikoko rapwai, toyako tokokuzivisai kuti maapasi peusungwa kusvika nyaya yenyu yaita sei yapera.
Vamavhinga, munoti nemashokwa.
Hazvisi izvo. Hurumende yeZimbabwe ingaita hayo ichiti iri kugona. Asika ko mhosva iri kunzi mhosva iyi yanyanyooma zvakaita sei zvekuti vanhu vari panhoo yerufu, vanhu vari muchipatara vari pamarwadzo vanovingwa imomo kuti chipatara chova icho dare rezimhosva. Zvambonyanyoita seiko? Uyezve tinoziva kuti pamutemo chaiko, mubumbiro nemutemo renyika yeZimbabwe, pane kodzero yevanhu kuti vataridzire. Saka iyi haingazi imhosva kupomerwa, asi haisi nyaya yekuti ingabva yanzi Major Street nevanhu vake endai munopinda muchipatara. Zvambonyanyo iko, ngatirangarirei kuti chimiro chenyika, hunhu hwenyika, chimiro cheutungamiri chinobva pamaitiro ari kuitwa aya. Kana hurumende yeZimbabwe ikaramba ichiita hunhu hwakaipa kudai, hakuna pasi rose vangada kutizana nayo. Vana minista veforeign affairs vangataure zvavo zvipi nezvipi, asi masuo haazaruke nekuti munhu wese anenge achichema kuti mabatirwo ari kuitwa vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe nehurumende yavo anotyisa, anorwadza. Ikodzero yavo yekuti vataridzire haisi mhosva vamabasa murikukanganisa kubata mutemo.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavhaza, vachitara vari parunhare kuBritain. Manzwa zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, vadhiva mavhinga, vachitara vari parunhare zvakare vari kuBritain. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Unokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda ba